manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kubvumbi 25/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mushonga unodzivirira vana vadiki kuti vasabatwe nemalaria unoparurwa kuMalawi, Kenya neGhana pazuva reWorld Malaria Day riri kucherechedzwa nhasi. Kushanya muZimbabwe kwemutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Kaguta Museveni kwosimudza mutauro wakanyanya munyika.
Tengo kukurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara. Kuti izvo zvandi ndiende chigara pamba pemunini nanoenda tomupawo mutoro ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya.
Vanhu vakavhiringidzwa necyclone Idai vokumbira hurumende kuti ivatsigire nekuvawanisawo pekugara sezvo magariro avakaita pari zvino kuchimanimani asisina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza chirwere chemalaria kana kuti World Malaria Day. Sangano reWorld Health Organization kana WHO rinoti zuva ranhasi racherechedzwa panguva iyo sangano iri raparura muAfrica urongwa hwekutanga kudzivirira chirwere ichi pachishandiswa mishonga mitsva. WHO yakasarudza Malawi kuti ive inotanga kushandisa mushonga wekudzivirira chirwere ichi pamwe nenyika dzinoti Kenya neGhana sezvo nyika idzi dziine uwandu huri pamusorosoro hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Chirongwa chaparurwa ichi chichadzivirira vana mazana matatu ezviuru kuti vasabatwe nemalaria uye zviuru zana nemakumi maviri vari vana vemumalawi chete. Tine urombo mushonga wekudzivirira malaria uri kutanga kupiwa vana kusvika pamakore maviri munyika nhatu idzi. Dingindira regore rino rinoti kuti pasave neanobatwa nechirwere chemalaria zvinotanga neni kana kuti zero malaria starts with me. WHO inotiwo vanhu vanodarika mamiriyoni mazana maviri negumi vakabatwa nechirwere chemalaria muna 2017 zvichienzaniswa nemamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi muna 2010. Zimbabwe inoti uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi waderera nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana asi vakawanda vachibatwa nechirwere ichi kumanikaland. Sangano reWHO rinotiwo vanhu vanosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vari munjodzi yekubatwa nemalaria. Gore rapera vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakafa nechirwere ichi muZimbabwe zvichienzaniswa nevanhu mazana mashanu nemakumi masere vakafa muna 2017. Asi vanhu zviuru makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi kumanikaland kubva munandira zvichireva kuti munzvimbo iyi uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wakura nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Nyanzvi nyadzo zveutano dzinoti izvi zvakonzerwa nedambudziko redutu mpengo recyclone Idai. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru anoona nezvezvirongwa zvekurwiswa kwechirwere chemalaria munyika yose, Dr. Joseph Mbiri Kunashe, kuti tinzwe zviri kuitika.
Malaria ipa peak period yayo inonyanyowanda muna March kusvika muna end of May. Ndonguva inotinowana mvura yakawanda and sezvamunoziva zvakaitika from the 15th to the 17th of March gore rino takawirwa necyclone rotasmanika lendika affecta part of Mashonaland East, part of Mashingo and a little bit also in Midlands, and we had effects, but the huge impact yakasanganwa nayo kuchimanimani nechipinge zvakakonzera kudhirika kana kukanjika kwedzimba. Dzimba dzinowandozotanga takafiricha mushonga wekudzivirira chirwere chemalaria. Zvoreva kuti vanhu vekumanikalendi vane dzimba dzakapazika vese vasara vari panhene, havana protection yevakangachiita sakuwana kumadziro akafiricha. So nokudaro vari kurumwa neumuti unowanikwa chirumwa neumuti wakawanda. Iwowo umuti uri kubva wawanda nekuti mvura iyoyo yakanyaya yakawanda. Iri kuwana uri kubva wawana pekuberekera pakawanda nokuti mvura iri kujenda yakawanda. Segovernment kana sebato rinomirira zvekudzivirirwa kwemalaria takashanda pano chiri munawo mapartners ikoko tikaisa mamosquito net kudzivirira chirwere kuvanhu vanenge vari matende navakugara matende veshelta zvibidi kumaschools. Saka takavapa mamosquito net tikuvatsvagira marepellents uyezve takaseta up matemporary treatment tents kune nzvimbo dzika dzakagurwa nzira dzinoenda kuzvipatara.
Saka vanhu vangazvidzivirire sei kuchirwere ichi? Pane zvimwe here zvavangakwanisa kuita?
Hongu, vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira nenzira dzakati wandei. Chekutanga ndichocho chekuti tinoziva kuti muto unoruma kana ukazva roira kusvika kumambakwedza. So vanhu ngavaedze kuzvikavha, kupfeka hembe dzakareba. Vanhu kana vachikwanisa kuwana mamosquito repellents atatitaura ayaya ngavaashandise. Vane mamosquito net ngavavarawo mamosquito net vanhu rimwayo kuti vadzivirire. Kune vamwe vari kupedza kuvaka dzimba dzavo vakatatisika, vamwe vari kuvaka tukubva takurudzira vamwe vedu kuti vanhu ngavataurire kuti ndapedza kuvaka imba iyoyo ifirituwe zvakare kuitira mosquito. Vaya vane huswa hwakakura padhuze nemisha yavo tinokurudzira kuti vahucheke nepanonjenga mvura pese vanofanira kuvaremuta. Ndo madzivirira avangaite. Asi kana munhu anzwa kunge asiri kunzwa zvakanaka zvakare, tinokurudzira kuti ngavakurumidze kutaura kune zveutano, kune vana mbuya utano vari mumakembi imomo nemumadunhu mavanogara vatakatrena kutesta nekurapa chirwere chemalaria.
Munhu angazive sei kuti anenge akubatwa nechirwere ichi?
Kana kuti uine malaria unopindwa nechando, unotonorwa nekupiswa, musoro unogona kurwadza, munhu anenge achitadza kudya kana kurusa, kupera simba muviri wese. Saka tinotarisa kuti tinokurudzira kuti munhu akangonzwa kuti handisi kunzwa zvakanaka achigara munzvimbo idzodzo dzatataura dzine dziri kumabhodha yedu, madistrict ari kugira nemabhodha anachimanikaland, Mashonaland East, Mashcentral, Mashwest, ndo nzvimbo dzakanyanya kuwanikwa nyamalaria inge iri mumashinga. Saka munhu tinokurudzira kuti aende kuchipatara akangonzwa kuti haasi kunzwa zvakanaka. Zviri nani kuti uzonzwa kunzi aiwa haasi malaria asi watestwa.
Dr. Joseph Mberi Kunashe vanoona nezvezvirongwa zvekurwisa chirwere chemalaria munyika yose vanga vari parunare kwaMutare. Mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni vapinda munyika masikati ano vakatambirwa panhandare yendege nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMuseveni ndivo vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo urongwa weZimbabwe International Trade Fair uri kuitirwa muBulawayo. Manheru ano vari kuitirwa mabiko kuState House nenguva dzesere kana kuti na8 pm. vasimuka kuUganda vamuseveni vasungisa mwe arikuda kuvakwikwidza musarudzo dzemuna 2021 va Robert Kyagulanyi vanova muimbi vachizivikanwa nezita rekuti Bobby Wine. Va Wine vakakomberedzwa pamba pavo nemapurisa uye havasi kubvumidzwa kubuda. Vamuseveni vakavandudzawo bumbiro remitemo yenyika yavo kuti varambe vachikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vainge vasvika makore avainzi vaende pamuchikandigere. Vamuseveni vari kushorwa zvikuru nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Vachamisa vakashora vamuseveni pamusangano wavakaita nevatori venhau muHarare neZuro.
Tisataura kuti sona museveni zvaari kuita kune vamwe vanhu vanopikisa vana Bobby Wine nevamwe zvinhu zvinorakidza kuti hazvifadzi kuti vanga vachiuya muno munyika. Vamunangagwa ngavaonekwo vachitsvaga shamwari dzine udzamu, shamwariwo dzisina zvinhu zvokuti vari kubatirira vavanogara navo. Vamuseveni vagarisa mumasimba, vamuseveni vari kudzvinyirira vanopikisa, vari kudzvinyirira vari mumapato vanoda zvekuza ruzhinji. Kusunga nokutsikinyidza kwakadaro hasi kutifadza izvozvo.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura pamusangano wavakaita neZuro nevatori venhau muHarare. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika uye vari nhengo yeZANUPF vaKindness Paradza vanoti vamuseveni munhu ari kudiwa nevanhu vekunyika kwake, nekudaro vanhu vemuZimbabwe havakwanise kupindira muzvinhu zvinodiwa nevanhu vekune dzimwe nyika. Mukuziya nezvorwendo rwavamuseveni, tabata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe pamire hurumende.
Vanonotandirwa kuairport nemukuru wenyika vedu President Emmerson Mnangagwa vachaitirwa bhambeti nekugamuchirwa kustate house kuHarare zvichatanga kuma 8.
Saka vanozoenda rini kuBulawayo?
KuBulawayo vanenge vari kuMangwana kusi.
Asi tambudzwa vamwe vaMangwana vachichema-chema kuti ko sei Zimbabwe yadaidza ivo vamuseveni vari kupomerwa nevamwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuUganda uko.
Zimbabwe haisi kuda kutonga Uganda. Zimbabwe inovaka ukama nokwete neleadership yeUganda chete, asi nezvizvarwa zveUganda navanhu vemuUganda. Saka zvokuti kwai kuUganda kuri kuitika zvakati kana zvakati zvinenge zvisinei nokuvaka ukama navanhu veUganda. Torega kudyidzana nekuti nenyika dziri muno muAfrica, nokuti kune vanhu vari kutaura kuti zvakati zvakati. Torega here kudyidzana nedzimwe nyika dziri pasi panapa, nokuti kune vanhu vari kutaura zvakati zvakati pamusoro pazvo. Aiwa, isusu hatiti vanhu vanopindira mupolitics dzedu dzomunyika yedu, asiwo hatipindirewo mupolitics dzenyika dzavamwe. Chatinoita kuvaka ukama nenyika dzakasiyana siyana.
Topedzera nekuti iyo ZITF yakakosha zvakadii?
Yakakosha nokuti ndiyo watingati musika watinoona zvirimo munyika. Matinoti tikasvika pastendi ngati tiyedi isusu muchida kutibvunza kuti komaokisei nedigitalization. Tinokuudzai kuti haiye zvinezvi muri kuona setup box yatakaisa apa here, ndo ratava kuda kulauncha. Kana tikarilauncha chichi change chiitika, muri kuona machannel aya anenge achibuda akadai 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 akadai. Mataapo taakusangana chibvunza namibvunzo chipindurana. Saka kwese kwamunenge muchienda pamastendi vanenge vachiti commerce neindustry vanenge vachiita showcase what they have. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muno muZimbabwe zvamusingatozivi. Munoona masekitara munoko kuti kuti mashewo aya mune zvakawanda zviri kuitika. Trade fair ndo musika wacho wamunozozviona pazvaiswa pajekerere kunzi uyai muone muite kudya kwamaisoko.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Muchikamu chinotevera tichadzeya zvakare kushanya kwavamuseveni kuZimbabwe. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhumwa yeAmerica iri muhurukuro nechikwata cheTaliban muAfghanistan vaZalmay Khalilzad vanoti mindiro panyaya yekuderedza kuva kwevanhu iri paku chengeteza chibvumirano cherunyararo sangano re United Nations rakaburitsa nezuro gwaro rinoratidza kuti vanhuwo zvavo vemuAfghanistan vakawanda vakaurayiwa mwedzi mitatu yekutanga kwa 2019 zvichikonzerwa nemauto emuAmerica achishanda nemauto emuAfghanistan zvichienzaniswa nevanhu vakaurayiwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheTaliban. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuramba kuti vakaudza vaive gweta remuzinda wavo vaDonald McGain kuti vadzinge vaRobert Mueller kuitira kuti kuferefetwa kwechikwata chavaTrump kana kuti vaiva tungamira vachivabatsira munguva yesarudzo chakadyidzana neRussia here muna 2016 kusaenderera mberi. Nyaya yekuuya kwemutungamiri wenyika weUganda vaYoweri Taguta Museveni kuzovhura zviri pamutemo urongwa weZETF kuri kuramba kuchikonzera mutauro wakanyanya munyika. Vanopikisa vanoti vaMuseveni nenyaya dzavo dzavanopomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu kunyika kwavo vave kusvibisa urongwa wekutengeserana uhu. Asi vamwe vari muhurumende nemubato riri kutonga reZANUPF vanoti vaMuseveni vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya nevanhu vanoda kusvibisa zita reZimbabwe nezvirongwa zvekutengeserana muAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru mubato reMDC Senator Douglas Monzora uye nhengo yeZANUPF inomirira Makonde mudare reParamende vari sachigaro wekomiti yezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaParadza.
Ameno vari kuchema-chemaka vaMuseveni ndipresidendi weUganda ende vauya vakokwa neumwe wavo vamunangagwa.
Vamonzora munoonawo sei nyaya vaMuseveni?
Vateereredu angada kuziva kuti vaMuseveni mutungamiri akapinda mupower zvechisimba akashandisa pfuti akashandisa hondo kuti apinde mupower achibvisa umwe mutungamiri munhu mutema. VaMuseveni ava munhu ari kuramba kubuda mupower varoda kuzvipa temu dzakangowanda wanda pakasvika paterm limit vanozviisira imwe temu zve iko zvinezvi constitution yeUganda inotaura kuti unofanira kuita makore akati kuita kuti uite president. VaMuseveni vava kuchinja zvinhu izvozvo. Saka tiri kuita mutungamiri ane human rights record yakashatisisa stereki. Saka kuuya kwake kuZimbabwe kuda kuratidza kuti tinodyidzana nevanhu vakadaro. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nemadictator. Zimbabwe haifaniri kudyidzana nevanhu vanombunyikidzira kodzero dzevanhu vavo. VaMuseveni kutaura kwatiri kuita iko zvinezvi kune vanonzwa Bob Wine vanova opposition leader wekuUganda ari muJericho zvinezvi asi vaMuseveni vari kufamba vachiuya kuno chii chatinodzidza kuna naMuseveni
vaParadza.
Okay, all right. Regai ndivakorekte vaMonzora. VaMuseveni vakapinda vakarova hondo yavo vachirwisana nedictator yanga aripo ainzi Dlamini vakapinda 1986 handidi ende ndo vakatobatsirwa nemauto eTanzania vakabatsirwa nemauto vachibatsirwa AU ichivasapota yakaitiri OAU mazuva iwayo. Saka handioni chakaipa ende vanenge vachihwina maelections vachivhoterwa nevanhu vomuUganda ende isu ndisu vanani vekutaurira vanhu vekuUganda kuti uyu munhu wenyu akaipa uyu munhu akaipa. Ivo vanga vachiteera constitution yavo yekuUganda vari kuteera zvinoita zvinoda kodzere constitution yavo. Saka isu kana kuti vaMonzora nevamwe vavo vane pfungwa dzakafanana dzavo havafaniri kunge vachiudza vanhu vekuUganda zvekuita ende iye zvino havana dambudziko. VaMuseveni ndo vanotori maelder statesmen muAU iye zvino ende hapana dambudziko ratinaro neZimbabwe hatirwisani navo ende tiri tese mukomesa tiri tese iye zvino yatasvika iyi nyaya yatiri kuti African Continental Free Trade Area tichasenza nawo zvakanaka ende SADC zvino neEast Africa nekomesa zviri kutobatana kuti tiite tripartite free trade area. Saka handioni kuti pane chakaipa ende ikonomi yeUganda iri kubudirira, ikonomi yeRwanda ikonomi ye Burundi dziri kubudirira ikoko ndo vari kuma Great Lakes saka tine zvatinofana kutodzidzawo kubva kwavari ikoko
vamonzora
masimba munyika yese haafani kutorwa nepfuti sezvakaita vamuseveni masimba anotorwa nekuvhoterwa vamuseveni pavakapinda mupower havana kuvhoterwa bodo sekutaura kwekuita vaparadza aiwa vamuseveni vakaita civil war vakauraya vanhu vakawandisa chaizvo vakazopinda pachisimba papower ivo saka hapana chatinoti tiri kudzidza kubva kwavari vane corruption inotyisa mahotera ese muuganda ane zita ravo ndeavo upfumi hwese huri muuganda ndewavo nemwana wavo anonzi General Kade Rugaba mukuru mukuru weamy muuganda mwana wavo saka munhu ane uori huri pachena watisingakwanisi kudzidza pahuri zviri kutaurwa navaparadza kuti kubudirira kuri kuita Uganda nedzimwe nyika kwete kubudirira kuri kuiti kunoitika kunouya nedemokrasi
vaparadza tichipeta chirongwa chedu
isi inini ndinoshaya munoziva vamonzora unonzi vachiti Kagame munhu akanaka zvikuru asi vakagame vakatora nyika sei ende iye zvino ndabvunza kakuti pane dambudziko here African Union navamuseveni haina SADC ine dambudziko here navamuseveni haina Zimbabwe ine dambudziko here navamuseveni haina United Nations ine dambudziko here navamuseveni haina izvo zvavari kutaura kuti kune opposition yakasungwa ari mujeri kana munhu apara mhosva mitemo yenyika iyoyo inotora zvinhanho ndo zvakaitika saka isu seZimbabwe tingati kana munhu akatyora mutemo kuUganda toti aiwe vamuseveni mukasunga munhu uyo nokuti tinomufarira isusu veMDC vanomufarira tinenge tingaita izvozvo here
petai chirongwa vamonzora
vane nyaya yokuti mukuru mukuru weamy mwana wavo saka munhu ane tsika
navamonzora
aiwamambotaura kaii musada kungoine fedha zvese zvese neparedio aiwa musa invedha nguva yangu vaparadza
kotrambu mwana wake mukowasha wake vanosedza muwhite house one chaipa chii hindi hamusingati trambu ari kukanganisa
ndochipindura hangu here
pindura
ndati ini museveni uyu mwana wake ndiye waakaita komanda weamy yake huori ihwo tiri kuti izvozvo zviri wrong hatina kumboti zvaitwa natrump zvakanaka isu tati izvozvo zviri wrong tati kuuraya vanhu munyika mako kuri wrong tati kutaura zvakare paredio nguva isisiri yako zviri wrong zvakare
munyori mukuru mubato reFDC senator Douglas Monzora vachitaura vari varunare muHarare mazwa zvakare kubva kuna vakindness paradza nhengo yezanupf inomirira makonde mudare reparamende vachitaura vari parunare vari munorton vanhu vakawanda vakawirwa nedambudziko remafashamu dutu mpengo recyclone Idai kumanikaland vanoti vanoda kutamiswa nechimbi-chimbi kubva mumakamba avari kugara vachiendeswa kunzvimbo dzinokodzera kuitira kuti vatange upenyu hutsva loida moyo anoti panyaya inotevera
vagari ava vakasangana nenjodzi yecyclone Idai mwedzi wapfuura iyo yakauraya mazana nemazana evanhu munzvimbo yekuchimanimani nechipinge uye misha yavo nezvimwe zvivakwa zvikasara zvaparadzwa vanhu ava vanoti vari kugara mumatende muzvikoro nedzimwe nzvimbo dzavanoti hadzina kufaranuka mumwe wevanhu ava vari kuda kuti vabve pangangu primary school ndiye amai Eliza Mutsveta avo vanoti hurumende inofanirwa kuvabatsira kuti vatange upenyu hutsva husina zvinetswa zvavari kusangana nazvo pari zvino
sitaingo kukurudzira kubatsirwa kungovakirwawo pekugara nokuti izvozvo zvanditi ndiende chigara pamba pemunin'ini anoenda tomupawo mutoro ndine mhuri yangu kuvakirwawo dzimba nenguva yacho yekungopuwawo zvokufuka kana zvokudya nekuti ndatakatorima zvokurima zvezve infact ini ndachibage ndanitori nacho nokuti ndandakadiridza ndandine mvura yandandaka ndinacho saka takangosara tiri pazero hatina kana chatakakwanisa kubuda nacho
mumwe wevanhu ava vapatrick mbaimbai vanoti vari kuda kuti vapiwe pekugara vega nemhuri yavo uye kana rubatsiro rwuchuya rwusvikire pavanenge vagere vega nemhuri yavo.
Kuti vanhu vari kuda mastendi, vari kuti mudeni tingapuwa mastendi edu etinozozvipulanira kuvaka dzimba dzedu, po ndipo panofanira kuiswa tende yokuti aone kuplana ari, kwete kuunganidzwa pachinzvimbo apo paari kuvaisira musiri kuda izvozvo.
Nhengo yeMDC kungangu vaFred Dziwande vanoti vanhu vakawanda vari kuda kutamiswa kuitira kuti vagare munzvimbo dzisina njodzi nemafashamo emvura.
Ndaikumbirisa kudai vanhu ivo vaikwanisa kuti vabviswe vambonotsvakirwa kune imwe nzvimbo yekuti vakwanise kunogara ikoko sehurumende zvikumidzwe kuitwa, nekuti mvura ikangouya futi kana isina kuwanda kana shoma shoma vanhu vakasara imo futi vanokwanisa kuti vatakurwe neimwe mvura. Saka zvisai naizvozvo ndaikumbisa hurumende rubatsiro rukurumidze kusvika kuvanhu nekuvabvisa munzvimbo idzodzo kuti vaone kunwe kwokunogara.
Gurukota rinomirira dunhu reManicaland amai Ellen Gwaradzimba vanoti hurumende ine urongwa hwekutamisa mhuri dzakasara kuChimanimani vachidzendesa kumwe, asi vanoti izvi zvichatora nguva sezvo paine zvimwe zvinoda kutanga zvaitwa izvo zvinosanganisira kutsvaga nzvimbo yakakodzera. Mambo wenzvimbo iyi Mambo Musha vanoti zvakaitika kudunhu ravo zvinoda kutsvagurudzwa pachivanhu kuitira kuti vazive chikonzero chenjodzi iyi sezvo vachifungidzira kuti zvine chivanhu mukati. Vanoti ivo nemamwe madzishi ekwaMutambara, Chipinge neBuyera vachagara pasi kuti vatsvage masvikiro ekududzira zvingange zviri zvakakonzeresa njodzi idzi.
Ndipo petumbotanga tanzvera kumasvikiro akasiyana-siyana kuti chinji chogona chakakonzesa chiitiko chakadai kana kusikufara kwekuti asati azwa zvii kuti pana vasikufara, asi pamwe tichazosanganisa masvikiro ese tokwanisa kuona kuti dambudziko konzero chaiyo chaicho ndezvipi, asi ikozvo tichimbori pasechi yekuona kuti chii chetingaita uye chii chakanyanya kukonzesa chiitiko ichi.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti dutu mupengo iri nemafashamo emvura zvakakonzerwa nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze. Asi Mambo Musha vanoti pane chivanhu chakaitika chinofanirwa kugadziriswa. Ndakamirira Studio 7 kuChimanimani, ndini Loida Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Murikutaura na Tinashe Nyakuka.
Aiwa, kwakadiko kwamuruko, muri kupi mukoma?
Ku Florida muno mu United States of America. Maonero angu ndekuti to be prepared kuri nani pane kutibatwe tiri unprepared. Zvatakaitwa last time kuti cyclone Idai yakanga yasozvika rodzi chauya. Nematetenzi ayo kuti chafamba sei. Yakanga po bhati vanhu vakangozvitora for granted. Saka I think even ipapa patoita a slightest chance yekuti this cyclone inogona kusvika muZimbabwe. So I think ma areas acho ari marked ngaachitotanga kuitwa maevidence vanhu vabviswe munzvimbo idzodzo nezvipfuwo, nekuti panoitika zvinhu zvakadaro vanhu vanorasikirwa nezvipfuwo, vanorasikirwa nechi nemaproperties vanorasikirwa. Saka pakatanga kuitwa maevacuations ezvipfuwo, malivestocks evanhu nevanhu vachibviswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Kana zvisinawo kuitika it's fine, asi kana zvaitikawo the better kuti pane bado naZimba pakapwanyika matv but vanhu vakararama.
Mukoma Hamfrey muripo irapo?
No, makadini zvenyu sisi?
Aiwa, ndiri wadi. Tiri kutaura nemi, muri kupi mukoma?
Inini ndiri kuBloemfontein.
Ehe, taurai tini.
South Africa uko. Kungoti ndanga ndichida kutaura nezvegwaro iri riri kuda kuparurwa iri muZimbabwe.
Taurai tinzwi.
Ya, ndichiona iri gwaro rerainbhowa richinzi posa iri, ndinoona pariri hapana chisatisa tichachinja pariri, asi kungoti zvinhu zvaratidza pachena kuti vamunangagwa havana chavachinja kubva hapana vamugara vangodzokera pazvinhu zvimwe chete izvozvo zvakange zvakange zviripo kare. Chinhu chavangochinja zita chete, zvavangofanana nokuti vangoisa rimwe zita pane chinhu chakanga chagara chiripo kare.
Tinotenda zvikuru Marvelous nevatereri vose vanga vachipa pfungwa dzavo. Aiwa, sezongo yedu yapera rikaitarise musoro yenhau zvakare tichikuyeuchidzaiwo vatereri kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukurwisa dambudziko rechirwere chemalaria. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp yedu inoti 001202465-0318. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichikusiyai mina ndungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Chona njani mtwazo mwote ola mwela emweni ngenja bulongo lesine mtazima shumi mabili la nsano kumabasa 2019 nguntunga milinko ma enda peni zetu la mtanje
kwa kwe cyclone le nga kwe nzukutivisi ya manu ama kribi lapa kwa uvele mwela ama kribi kwa jali zikati sasa zikangile nukuti haika chese kusepisika kungachinja kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho kungaba le malaria ezamemetheki umkhuhlane woqhuqho imalaria
leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day namuhla ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu ababanjwa yilomkhuhlane.
Singaselaho konke lokhu besilakho sesidinga ngathi ama records asikwazi ukuthi umuntu manje ngokumele ngathina esibhadala phela uza sibhadala njani thina asila ama records ukuthi sake saluza konke ukuthi asila nga futhi siyakudinga lokho ukuthi ahambe edinga iarmy eyayikhona ngale
abathi ntwa ngumpucazwe wekukura hundi vathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day ngesikhathi uhulumende esithi selehlile inani labantu abahlaselwa kumbe ababulawa ilesi sifo. Lokhu kwenzakala amazwe abalisa eleZimbabwe, eleMozambique kanye leMalawi ehlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai lona elabulala abantu njalo lachiya abanye bengelandawo zokuhlala. Ingcweti kwezempilakahle zithi amachibi achiywa ilelizulu ngabangela ukwanda kwemiyane kanye lomkhuhlane woqhuqho. Isikolo sikahulumende weMelika eZimbabwe sethule umbiko namhla sitshayela uhulumende weZimbabwe ihlombe ngemizamo yakhe yokulwisana lalomkhuhlane. Ukuhlaziya loludaba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezempilakahle uDokotela Elophisibanda.
Je umkhuhlane osuphayo imalaria. Imalaria ibangelwa ngamainyane ama-mosquitoes. Ama mosquitoes they want ahlale lapho kulamanzi khona. So ubuya kwe cyclone le ngesikhathi ebuye ngaso ingakwenza ukuthi bithi amanzi amachibi lapha kwavele kungela machibi khona. Njalo isikhathi esasizikhangelele ukuthi hayi kathi sekomile sekusika kungatshintsha kube ukuthi isikhathi lezo sekulamanzi lapho kungaba le malaria ezamemetheki umkhuhlane woqhuqho imalaria. Mosquito ihlala kuhle kulo altitude indawo ezinjenge Harare phezulu kodzi ndazibenge Victoria Falls ebhinga Tibani mani lapho kubelezo idai khona ilo belt lapho kungani kulo kulapho edayisekele ukuthi ibe khona imalaria kuma high altitude njenge high belt nale esuke Harare sethu segwedi simizile khwekhwe kayivamanga ngenxa ye altitude akuthi ukuthi kusebaphandleni kumbe kusemadorobheni i altitude yakhona enyanga akula malaria ngoba i altitude yakhona iphezulu.
Siyezwa njalo uhulumende esithi usehlisile inani labantu ababulawa kumbe abahlaselwa yilo umkhuhlane. Liyakubona lani nxa lisebenza lokho ukuthi ngempela imizamo siqinile.
Kunzima ukuthi ngitsho ngoba kangikho kulelo hlandla lwe-Minister of Health. But imbiko engizwayo ukuthi iyanqobeka mbijana mbijana imalani. Iyanqobeka izizathu zakhona ziningi. But okunye okuba khona ukusebenzisa amanethi wona la akhona abuyayo kuyanceda kuyanceda kuyokhangela nje into abazikhangelayo nje ukuthi after 10 years sekunjani asiko ukuthi lo nyaka kungcono kula last year lo nyaka okungcono la 10 years ago.
Abantu bengenzani ukuzivikela?
Abantu abangakwenza ukusebenzisa ama-treated bed nets ukwenzela ukuthi nxa iminyane le ingayifuna ukubahlasela yehlule ukungena njalo ama-bed nets la akhona endaweni eziningi ekuma-provincial hospital lama-district hospital ukwenza ukuthi idaba lakhona nxa lukhona ikuzivikela ngoba ongaceda iminyane ngohulumende eseyaspreya ama-reservoirs but umuntu ngomuzi wakhe lo muzi wakhe abangeza bekebe le mithi yokuspreya ezindlini njalo isikhathi sakhona esasivele sibekiwe sokuspreya sesedlini lesi sikhathi esamanzi layiso esinganisiphazamisile.
Lo ngudokotela Elophi Spanda, incwethi wezempila kahle obekhuluma ecingweni lo Stanekile Mhlanga we Studio 7. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oZimbabwe International Trade Fair ungene kulanga lesithathu kobulawayo lamhlanje lapho somabhizimusi abakade begcwele ndawana yonke bedinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umbukiso lo wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuvuselelwa kwama-industries ngokuthengiselana ngesihloko esithi Propagating Industrial Growth Through Trade and Investment. I-Trade Fair iqale ngolwesibili ngemihlangano yabosomabhizimusi ephele namuhla. Kusasa langomgqibelo lumbukiso uzavulelwa uzulu njalo uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni. Iqula elihamba phambili likhokhelwa ngumphathintambo kahulumende kaMuseveni obona ngezamabhizimusi selifikile kobulawayo. Amakampani edlula amakhulu amahlanu aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela eleBotswana, Ethiopia, Japan, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, America lamanye lawo ayabukisa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Abathinteka lokuhlukunyezwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bathe bakhathazekile ngokuthi uhulumende ulakho ukungabahlawuli ngoba bengelabo ubufakazi obukhomba ukuthi bahlaselwa ngobani. lokhu kuvele emhlanganweni wabe commission yokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission labengatsha ezijiyeneyo zempilo wenzelwe eGwanda. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi labakade besemhlanganweni lo badila loba kusaziwa ukuthi abantu bahlukunyezwa ngalesi sika, kuza kuba nzima ukuthi kube nobufakazi obungemukelwa ngoba isikhathi sesiside. Isakhamuzi seGwanda umnumzana Frank Waloyi uthi ngakibe bhetsa inkomo zazilana uboya kodwa linoto yathabalala ngomnyaka ka-1984 lapho ibisebulawa ngesikhathi sombhuqazwe wekukrawundi. Ngakho-ke laloba bengadinga ukuthi bahlawulwe ngohulumende kuza kuba nzima ngoba bengelabo ubufakazi bokuthi babenezinkomo eziningi.
Kwaba umuntu oyenenkomo zakhe ezeneleyo zisiyenile lati ngo-84 sabaleka-ke ekhaya ngoba kusela muntu saluza konke esasilakho. Saphendulwa ngo-87 sesingaselakho konke lokhu besilakho. Sesidinga kathesi amarekhodi asikwazi ukuthi mele uhulumente uzagcina esibhadala phela. Uzasibhadala njani thina asila marekhodi wokuthi sake saluza konke kuzasilakho? Nxa futhi siyakudinga salokhu ukuthi ahambe edinga i-ami eyayikhona ngale.
Omunye umama obesemhlanganweni munye ongathandanga ukuvezwa igama uthi iningi labo ladlongulwa ngesikhathi sekugrawundi njalo linabantwana abazakufa bengazoyise.
Okwakibo lapho kuyamlandela phela avuke umntwana lwana eselokwakibo. Mina vele isibongo salwana umuntu lakibo vele kazange azangitshele. Babengachazi lokuthi baya bahlala ngaphi, wayengubani, wayenjani, ngizakhuluma ngithini, njalo kuzabe kuzangiphatha njani mina ukuthi umuntu lo vele ngizatholani futhi ngakho.
Umnumzana Ngabuto Mpofu owebandla leMthwakazi Republic Party yena uzolaba ekomishini ngokuphuza uqala umsebenzi wokukhulumisana lalabo abahlukuluzwayo.
Kati ize yenziwe uhlangothi oluthize igugurawundi ingenziwa ilizwe lonke jikelele kwakutheni, kwakujongweni? Kati uma yenza vele yena ngubani? Uma yenza lingadinga ama-newspaper leyo mnyaka bakhona bekhuluma bengavezi. Kati kungani lokhu libhoda ndawonye ukuthi elinyathela izithunzi?
Okugcizelelwe ngumnumzana Bavubile Mzileti Dube owebhethu likaZulu othe ikomishini kumele iqale iveze imbiko elotshwa phambilini ngalo mbhuqazwe.
Mina into engiyifunayo ukuthi first of all let iChambakwa leDumbutshena ziphume zazakale bese sibuya-ke ebantwini sizwa ukuthi siyangani, ngoba lokhu esiyakwekhe sikwenza kuzafanana futhi ayenziwa la amaripoti amakhomishini abakhona kwabakhona ngamaphepha kathese sikhuluma ukuthi asefihliwe emakhabothini.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ze-Community Youth Development Trust uthi labo abaphatheka kumbhuqazi wegugrawundi kuzamele bajeziswe.
After sekuinvestigethiwe lathola ukuthi bengikhuluma iqiniso and i-perpetrator lansi liyayazi engxenye ngubhos or ngubani or whatever what is going to happen to that particular person. As a commission lilama-powers yini, lilamandla okuthi umuntu lana limdumele limbophe ayefelejele kumbe ayedibikelwa lijele yini.
Umnumzana Bishop Ncube omunye wabalwa impi yenkululeko ozoba kogodlwayo uduZulu weZimbabwe kumele abambane axazulule lolu daba ludlule.
NjengamaZimbabweans kuyini esesingakwenza khathesi ukuthi sisukele lapho esikhona sisiya phambili ukuze ilizwe lethu lulelane lengqubekela phambili? Ngoba singala sikhombana ngeminwe, akula esizaphetha ngakho ngaphandle kokubambana ngezandla futhi.
Umnumzana Selo Naro okhokhela likomishini oke wathi ngaphambilini imbiko kaDumbutshena lo Chambakwa ayibonakali namhlanje ujikile ethi basafaka isicelo sokuthola lezi ngwalo kuziphathamandla zikahulumende.
I-application isiyenziwe to the minister. Application to the minister ukuthi lawo ma-reports siyawafuna. Siloku simelele.
UNaro ubike njalo ukuthi bazaqhuba umhlangano ofanayo eGwanda ngomgqibelo, wakhuthaza uZulu ukuthi aze ngobuningi. ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ngakhohlwa uhlelo le-Life Talk liyalandela uhlelo asihluzeni bomama lapho esikhangela khona okwenziwa ngabesifazana ekuzivikeleni emkhuhlaneni woqhuqho owemalaria. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Umeli weMelika kwele Sri Lanka sexwayise izizalwane zelizwe lakhe ezingamakholwa isiKristu ukuthi zingayi enkonzweni kulimpela sonto ngoba kula kulokwesabela ukuthi zingahlaselwa ngamalwa ecatsha wesiMuslim edlulisa amalawulo athiye amabhomba emzimbeni abulala abantu bose abangamakhulu amane ngempela sonto yePasika. Abohlangothi lweziphepheli kumanyano we-United Nations babikwa sebekhiphe isiphepheli ezedlula amakhulu amathathu 325 ebezisenkambeni yeziphepheli kwele Libya ngemva kokuphuma kwembiko yokuthi iningi lazo ziyahlukuluzwa lapho zithe zakhonona ngokungaphathwa kuhle kuleyo nkamba. Uhambo lukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni eZimbabwe soluchotozwe kakhulu ngabamabandla aphikisayo abagoqela umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa yena othi uMuseveni ungumbusi omubi. UMuseveni ufike eZimbabwe namhla ntambama njalo nguye ozavula umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusasa. Elizweni lakhe umongameli Museveni usola njalo ngaba amabandla aphikisayo ngokuhlala abahlukumeza lokubabopha nje mahlayana ikakhulu umeli wedale lephalamende umnumzana Bobby Wine. Kodwa abebandla leZANU-PF bathi akulalutho lubi ngoMuseveni yikho nje bemnxusile. Sixoxele lunga laleli bandla umnumzana Believe Gawule lesikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sifanda onguye osungula lingxoxo.
Akumangalisi ngezinye indlela kodwa kuyinto embi kakhulu ukuthi kukhanya ukuthi bakhona abantu kuzwekazi e-Afrika abazimiseleyo ukuthi baqhubekele phambili besakha inhlanganiso yababusi ababusa ngondlakela ngamandla lokuthaya abantu lokubopha abantu ongekho emthethweni abangathandi umthetho. Kukhanya kumgcekeke ukuthi ukunxuswa kukayoweni Museveni kutshengisa ukuthi umnumzana Mnangagwa uzimisele ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwakhe nezinye iinkokeli ze-Afrika eziphathise uzulwazo kabuhlungu.
Babugawule, uyamuzwa uyakhuluma baba uSibanda.
Ngiyamuzwa sibili uSibanda. Kodwa ke mina ngithanda ukuthi ngithi mina yebo phela singakhuluma ngabo ukuthi engxenye uyoweni Museveni kunje kunjana izolo ngale ngemuva kule kunye kunjalo ye kodwa ke asikhangeleni phela lapha sikhona kathesi ukuthi thina njengelizwe sikhangela uMyoweni Museveni njengo-president we-Uganda njalo sidinga ukudlelana lamazwe wonke nala esikhona ingathi ukuthi sokumele sidlelane labantu bonke nje abanye bakhona ababengachetshakali kodwa asikhangele impela ukuthi uMyoweni Museveni uyahamba kobo-United States uyahamba kobo-AU khona ngale amukeleke kuhle abe njalo angizange ngizwe nangalephi langa kuswelakala ukuthi hhayi kathesi ungumongameli welizwe le-Uganda kodwa okunye izinto ezinye ezithize zazihambanga kuhle ngokunjalo ngikhangelele mina njengokuthi eZimbabwe lapha unqosiwe ngumongameli ukuthi azofinyelela lapha abe khona ekhangelela ukudlelana kuhle namazwekazi amazwe eku-Afrika ensenzeni se-Afrika sikhangelele ukuthi sibe nobudlelwano obuqinileyo kakhulu ngaphandle siphumele ngaphandle yikho sikukhangela yikho sikuqinisayo kakhulu njengorhulumente wezanupief
uyori Museveni usuke eZimbabwe khathesi akulaminyaka esuke kwele Zimbabwe angazi ukuthi ubudlelwano obulokhu busakhiwa kutho ukuthi ubaba uMnangagwa akabathola abangane kuzwekazi le-Afrika lapha kumbe kwamanye amazwe angazama ukuthi akhe ubudlelwane labo nxa ezayo lokhu enamathelana lo muntu oyedwa siyazi ukuthi upresident uYoweri Museveni ubhizi utshana lo Bobi Wine njengoba upresident Chamisa echilo kumhlangano wakhe owangolwesithathu khonokho ngibone ngani kutshengisa ukuthi akulalento enhle ngaphuma lapho esingathi kumbe ngiyokwakha ubudlelwano phakathi kwamazwe ngoba phela uYoweri Museveni besilaye siyazi ukuthi kukhetho lwe-DRC ukwaphuma lapho ekhulume akade ucabanga yena iSADC yabe yaphikisa ngoba yena bethi ukhetho luyena lubuye lwenziwe njalo iSADC yathi hayi sesifuna khona okwenzakala kutshengisa ukuthi vele la uYoweri Museveni uselabangane abalutshwane ngakho akalato enhle asilethela angasilethela yena noma angasinceda ngayo uyehluleka nje kakhulu njengaye umnumzana uMnangagwa njengoba sivele sitsho babagawula ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu abanjengo baba uMnangagwa balalele abantu asebekhangela indaba ezifana lazenezi bezicubungula ngendlela emqoka sikhulumile ukuthi umkhono uzalimala ubaba uMnangagwa kalaleli siyakutshela manje ukuthi into ezenzayo lezi kazisindawo uthanda ukubona ngomopho
Baba Gawule kungani uMnangagwa engakhethanga umongameli welizwe eliphumeleleyo elihamba phambili kwezenotho njalo ohloniphekayo nje emehlweni ezizwe zomhlaba
bakhona phela abantu ukuhlanzeka kwawo kuyathiyana ngiyavuma konoko kodwa ke asikhangele liphele ukuthi nxa sifuna ukuthi sisebenze ndawonye kwesinye isikhathi kumele singabandlululani njalo khonokwana kunye okuswelakalayo kuyamtshintsha umuntu ebe ngumuntu ocina kwesinye isikhathi esenza kuthi anti sikhuluma kaleso ngokuthi lapha izinto zonxa zisenziwa izinto zake ziguquke nje ngelanga linye kodwa khonoku kuyengeda abanye abantu bona babesengani bayaswelakala kuyabayenza kwesinye isikhathi baguquke babone ubuhle obuthile it's like uYoweri Museveni ongamiva ayita namhlanje e-South Africa khona ngale ndijana njenge-Afrika siyasalela sile muva kodwa ke siyabeleko sihamba mbijanambijana sokusihamba mbijanambijana sikhona singathe sipenda ngesithi lowunje sizayihluleka ukusebenza sonke
kuyigqibe ngamafitshane dokotela
ngiyakuzwa ubaba ugaba oludubo olukhona ngalokuthi i-Uganda ela business zayiletha kwele Zimbabwe udubo olukhona ngokuthi i-Zimbabwe international trade fair ngayelani lokuthi sizame ukunceda upresident uYoweri Museveni ukuthi abe ngumuntu ophatha abanye abantu ngendlela eqondileyo njalo landele zomthetho
kuyigqibe la ngamafitshane baba ugaba
mthetha ngisithi ke dokotela sibanda asakheni omunye umuntu wathi yena alwi-Africa ingasebenza ndawonye ibambane ingaqondisana lapho abantu abalahleka khona singenane sisebenze ndawonye njengesizwe se-Afrika singaphumelela siye phambili
umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF ubexoxe ndawonye lodokotela Nkululeko Sibanda we-MDC
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kHz ku-shortwave
Bayakala. Uhulumende welebilitane isesidla amalanga abiyevalela lokuvisela izizalwane zeZimbabwe ezancitsha amaphepha okuphephela kulelo lizwe kanye lalabo abake bavalelwa ejele. Kubika uEzra Chisasfanda.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngolondolozwa kwemingcele elwe UK Border Force solubisele ekhaya izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu lasithupha 56 kusukela ekuqaleni kwalo mnyaka. Umnumzana Sikhozile Sibanda ongaboniyo ngomunye owaphindiselwe ekhaya ngeviki edlulileyo ngemva kokupikela icala lokudlwengula owesifazane.
Mina ngangena eprison ngendaba engangiyenzanga, bekwazi ukuthi akulanto engayenzayo, but because vele kwakule statistics yokuthi kumele kube labantu abangena ejele for those things abangifaka kuzo, abangifakela yona la my fellow victim of being of that statistics. Kathesi kuthiwa kulamaZimbabwe 2500 omele bebiselwe ekhaya baphambi kokuhudula kuphela abangenisa khonapho bangenisa emuva kweplay ukuthi khona abantu abaphakathi bengaboni.
Uzibanda uhanjiswe njengesibotshwa elindwe ngabantu abathathu kundizamtshina.
So sithe sifike eHarare bayehla lami bathwalela isikhwama bafika bangihanda over to ama-authorities angaphe elokuzeni eZimbabwe eHarare. Kwahle basebeqeda lapho baphendula. So bagcine khona lapho.
Bamthatha owasibanda bamhlalisa endaweni eseduze lesibhedlela seHarare Hospital egcina abantu abangelandawo yokuhlala. Njengomuntu ongaboniyo uhlangana nobunzima kulindawo.
Kula toilet eduze, nxa kumele nge toilet kumele ngiphume phandle ngimemeze umuntu ukuthi azabuye. Manje ebusuku kuya bangasela muntu, abantu abasebenza lapha babe bengasekho. I never expected ukuthi ama-British bengangenza kanje. Nxa bengadeporta mina, what more umuntu right ozibonela kuhle, which means vele they will not even look at that. Bantu bangama-champions ama-human rights, kodwa this is a complete violation of human rights. Unzima madoda, kodwa hayi, uNkulunkulu khona uzongisiza one day.
UNkosazana Neriyane Shamba owenhlanganiso emele amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi maZimbabwe Yes We Can uphatheke kabi ngesenzo leso.
Ama-British ngabantu abanjani? Bekuhambisa isiphofu eZimbabwe? Hayi bakithi, hayi, akwenziwa lokho. Bathi balama-human rights. Ama-human rights anjani? Okuthini ama-human rights?
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Thabiso Moyo simthole sebemdobhile laye saxoxa laye ecingweni bemusa e-airport belungiselela ukumbisela ekhaya. Laye ke ungomunye owakwaba yisibotshwa.
Ngokufana nomama omntwana esasisonke kweminyaka engu-10 agcine embokisa ngaye ejele. Afuma lapho ngasebethukini banthathele i-status sam, kodwa-ke lapho abathi bafundisele eZimbabwe.
Ugatsha lukahulumende weBrithani olubona ngendaba zasekhaya olwe-home office lwalile kukhuluma ngokubiselwa kwalaba bobabili ekhaya. Bantu bayaphambili ngokubisela abantu beZimbabwe abangena maphepha okuhlala elizweni. Inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kaziphenduke ekhaya zizamukelwa ngezandla zombili kule ngozi sokusenza abangena maphepha balale bequthile ngovalo. Ngimele Studio 7 eHeathrow Airport, igama lami nguEzra Chisasfanda.
Oh,
ngisona isitakwa ngihlutshwa nje yigoma ingoma kamampintsha ihamba lo Pepsi bese igqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. EZimbabwe limanyane lamanye amazwe namhla ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lingakohlwa ukubana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.